Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvekare mangwanani anhasi musi weChristmas chishanu 25 zvita 2020 makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chanhasi. Vanhu vapfumbamwe vakafa nechirwere cheCovid-19 muZimbabwe nezuro. Sangano reWomen's Academy for Leadership and Political Excellence rinoshora zvikuru hurumende pane zvairi kuita kuna amai Sheila chisiri munhu. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti vanhu vafa nechirwere cheCovid-19 muZimbabwe vave mazana matatu ane makumi matatu nevapfumbamwe 339 zvichitevera kufa kwevanhu vapfumbamwe nezuro. Pavanhu ava vaviri vakafa kuBulawayo, vaviri vakafa muHarare uye vaviri vakafawo kuMashonaland West. Matunhu eManicaland, Mashonaland East neMasvingo ese akaratikirwa nemunhu umwe chete. Nezuro vanhu zana nemakumi matatu 130 vakabatwa nechirwere ichi muZimbabwe uye vose vakabata chirwere ichi munyika. MuHarare ndimo mune vanhu vakawandisa vafa nechirwere ichi vanoita zana nemakumi mana nevashanu 145. Bulawayo ndiyo inotevera nevanhu makumi mapfumbamwe nevatatu 93 vafa nechirwere ichi ichiteverwa neManicaland ine vanhu makumi matatu nevanomwe 37 vakafa nechirwere ichi. Vanhu vabatwa nechirwere cheCovid-19 muZimbabwe vave zviuru gumi nezviviri zvine mazana manomwe ane makumi masere nevatanhatu 12,786. Vapora munyika vachiita zviuru gumi zvine mazana matatu ane gumi nevana 10,314. Sangano reWomen's Academy for Leadership and Political Excellence, WALPE, rinoshora hurumende nematare edzimhosva mukusunga kwakaitwa nhengo yeArtus amai Sheila chisiri munhu richiti izvi ndizvo zviri kuedzwa kumiswa nesangano iri. Mukuru weWALPE, Muzvare Stabile Dewa, vanoti kana munhukadzi akangopinda pachigaro cheutungamiri, hurumende inoedza pese painogona napo kuti munhukadzi iyeye abve pachigaro cheutungamiri. Muzvare Dewa vanoti mbavha nematsotsi hadzisi kusungwa asi munhukadzi akamira hake mumugwagwa achikumbira kutambiriswa mari inokwanirana nebasa raari kuita anosungwa agonyimwa mukana wekubisa mari yechibatiso.
Isu seWALPE tiri kushungurudzika zvikuru nekutemerwa chirango che10 months kuna mudzimai anonzi Sheila chirisa muhuru uyo anoshanda neAmalgamated Rural Teachers of Zimbabwe Atuzi uyo akawanikwa achiconvictwa munzvimbo yeMasvingo. Mhosva yake iri yekunzi akaparticipata mudemonstration yakaitika kuMasvingo apo mateachers airatidza kunyunyuta pamusoro pemasalaries avari kuwana asingakwanise kutenga kana chii sezvo vari kutadza kuriritira mhuri dzavo.
Sei sangano renyu richitsigira amai Sheila chisiri munhu?
Tikatarisa leader Sheila mukadzi akashinga, mukadzi akazvipira kuenda pamberi achirwira kodzero dzemateachers ese, not only mateachers but Zimbabwe nevana vese vanoenda kuchikoro, kuti dai zvinhu zvagadziriswa mateachers akwanisa kuwana masalaries anotenga. Sezvamunongoziva masalaries ari kupuwa vadzidzisi haana chaano kwanisa kutenga. Asi zvinoshamisa ndezvekuti vakamiswa pamberi pedare apo pavakanzi vaende kunogara kujeri for ma months anokwana 10 almost gore izvo zviri zvino zvatiri kuramba sevanhu vanomirira madzimai kuti zvekutoitwa nehurumende zvakaitwa nematare kutochikora kodzero dzemadzimai sezvo takatarisa constitution yedu section 59 inopa muZimbabwe wese zvake kuti akwanise kufila free kuenda kuno demonstrator kana kupetitiona hurumende so zvinotishamisa nezvekuti sisishila vakapindawo vachino demonstrator muri runyararo asi vanongwa vachino convictwa vachitongerwa kunzi vagare mujeri kwemakore 10 so izvo zvinoratidza kuti section 59 yedu constitution haisi kurespectwa constitution yedu haisi kurespectwa marights emadzimai haasi kurespectwa
nyaya ya amai chisiri munhu inoenderana nezvinangwa zvewarupe sei
katarisa madzimai ari maleadership positions Zimbabwe yese havadarike 15% saka zvakaitwa nanashila zvekushinga vachimiriro kodzero dzevamwe zvinowanikwa zvichatoti madzimai anzwe kutya kupinda maleadership positions vachiti kana tapinda tinozoitwa zvakaita shila tichisungwa tichiendeswa kuutorongo izvo zvivana vake 5 chaivo havana munhu ari kuchengeta hapana munhu ari kuchengeta mhuri yake ari muusungwa izvozvi malawyers akaapply for bail pending appeal kuti ambobuda panze apila but zvarambwa zvakare izvo zvatinoona kuti zvinhu zvisina kunaka nekuti tikatarisa munyika yedu zvinhu hazvina kumira zvakanaka kune nyaya dzakawanda dzecorruption vanhu vari kuba mari dzemahospitals mari dzecovid-19 maminerals zvinhu zvichibuda goridhe richinotengeswa kunze kwenyika asi vanhu vava havasungwe vanoramba vachitofamba vachitoenderera mberi nekuba asi uyo akangomira akabata purakadhi akati tiwedzereiwo salari mari haisi kukwana arutotorwa achitoendeswa mujeri so ndozvinhu zvatinoona zvinhu zvinhu zvisina kunaka saka isusu tinoramba tichitidai hurumende yasunungura mudzimai shila varege kushungurudza maticha ese nemadzimai ese ari maleadership positions ava vari kupusha kodzero dzemamwe madzimai
avo vange vari mukuru wewarupe muzvare Sitabile Dewa vari parunhare kuHarare nestudio 7 Vanhu vakawanda nezuro vakatadza kutora mari dzavo kumabhanga nepama ATM izvo vati zvichakanganisa zororo ravo rekisimisi nunurai jena akatipa nyaya inotevera
mumwe wevatadza kuwana mari yavo nhasi kubhanga rekeds vatonderai mushipe vati vari kunzi mari hapana vamushipe vati zviri pachena kuti mari iri kuiswa mumigwagwa sezvo vave nemazuva maviri vachishaya mari mubhanga
saka mari inobuda mubhengi ichienda kumustreet shoma inenge yasara inonzi aiwa vanhu ngavadi vakaenda vanoswipa kumashops handiti mazvoa kuita sekunge hapana mari iyo mari izere
vamwe vawana mari nhasi kubhanga recommercial bank of zimbabwe kana kuti cbz asi vanga vachipuhwa mari inoita madhora churu chimwe chete pamunhu iyo vati haikwane vacrispin nhari avo vapiwa chiuru chemadhora vati mari iyi haikwane ivo nemhuri yavo ine vana vatanhatu sezvo iri shoma zvikuru
ma1000 haisi kukwana because vamuturi pavakatasa mari yavo vatige vachitaura nezvemari yavo vakatasa upfumi hwavo ivo kuti vanopiwa zvinhu negavhenmendi avanotasa kumunhu wekupedzisira murombo kuti indobhadhara rent pandoti nevanasikana nevanakomana neyoung in kitchen mari 1000 haikwane plus food vanga vakatimanikidza kureku kuti totenga mumasupamaketi masupamaketi haikwane ka 1000 kachiona sechristmas inoi mwana vanoda kudya zvakawanda inindokwanisa kunotenga zvinhu zvetsaona kuti kurengi ndakatenga kakota chicken ndotenga tumatomati tumaonyenzi ndotenga tumatomasi ndotenga tumapotatoes vetwaona kuti mhuri yangu ite sei ikwani nokuti 1000 yacho vakati titeverekai haisi kuita sei haisi kukwana
patabvunza kuti sei vasingashandise swipe kana ecocash mukutenga zvinhu muzvitoro vanhare vati zvinoita kuti zvinhu zvavanenge vachitenga zvidhure nekuda kwemari inozoiswa pamusoro vanhare vati zvinhu zvakaita serendi yedzimba nemotokari dzekufambisa zvinoda mari kwete swipe kana ecocash
remroad anoda cash haana swiping machine haadi ecocash saka izvozvo nezvaakaita ndirini mutundu zvandaitanga ndatarisa vanhu vangu vari vanhu vakurarama sei munyika umu pane zvimwe zvinodiwa kesh ndizvo zvandaifanira kutenga ndatarisa
murimi wekumakonde vadesmond kwangwari vati vanoda mari yavo uri musho kuitira kuti vakwanise kubhadhara vashandi vavo
nokuti tine vanhu vanhu vatinosevesa kumamisha u vanotibatsira basa kuti unovabhadhara sei pasina kesh ndo imwe problem iri kuti nedzi yamuzova takatopiwa panapa kutitsvagire vanhu vaya mari kwaende kuhusine wakuru nisana na wazi nisana.
Mukuru webanga RCBZ Muchinoi amai nyari mandingaisa varamba kutaura nezvinyaya iyi vachiti titaure nemutauriri weCBZ Muzvari Matilda Nyati avo vanga vasingabatike panhare mbozha yavo. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kumamwe mabhanga ari Muchinoi. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi uye vachishanda neLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe Dr. Prosper Chitambara vanoti kudiwa kwemari panguva ino yezororo kwakwira uye zvinhu zvinokwanisa kutengwa nemutengo wakaderera kana munhu achishandisa madhora zvichienzaniswa nemunhu ari kubhadhara neswipe kana ecocash.
Patoone nyaya yekuti chikonzero yekuti kukwira kwakuita zvinhu kwakuita kuti dhimandi yecash irambe ichikwira. Kuno chimwe chikonzero chandangwa chekushandisa kechi kwamazuva ano kwati chipeidza kunge uchishandisa ita ecocash o kunge uchiswipa. Ndozvokunyanya kukonzeresa kuti dhimandi yecash irikwire.
Zvinhu zvanyanya kurwadza vanhu vakawanda Muchinoi ndezvekuti vanhu vanotengesa mari pamukoto pedyo nebhanga reCBZ vanga vaine mari munyika itsva izvo vanhu vari kufunga kuti iri kubva mumabhanga. Ndakamirira Studio 7 Muchinoi, ndini Nunurai Jena.
Yave nguva yenyu vatereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Makadi Pasikiti 7 apo hanyinongo pakutenda nechirongwa chamunotiitira Studio 7 ichi. Nongotirambai makadaro ndachikwaisa hama dzangu dzese dzinge dzindiziva inindonzi zinhle biti pasouth africa apa ndangipi Christmas hama dzese dzokwabhiti dzimwe dzokwachipfuuri uko musimba here.
Hallo mamushamarare, nintsonzi tishaona kumbo ndive mujobek yezvinezvi. Ndoda kuti happy holidays kuna mai Pamela Philippi kwakumbo nevamwe vose vanondiziva vakaterera. Mwe nenguva yakanaka.
Mukase Studio 7 apo ndiona tatira mbuye kuno kusata Africa Limpopo. Ndida kukushumirai Christmas yakanaka negwedzi yakanaka kwamuri vashamirai vose Studio 7. Ndozodawo mhuri yangu iri pamaranda apo sangasa nevana mai vana vangu vati nonisikulele nevana vangu vati QT Effort, ever nice, na adequate. We sit baba wano kudai. That's the girl Christmas in us. Nobody needs us. I'm going to go home, Master Chana Cabanango. We are going to Yokudai, Messi, and by Makashinga, Manaman Matam, but go to the chase. You know, change.
A Studio 7, Morisei. Ndakumutenda nebasara munoita rekunonga tsono pasi pemvura kwamunoita nepenyuro yevanhu inozvika neruzhinji pasi rose rino. Ndinomutenda nebasara munoita kuti ndichingamidze mhuri yekwangu apo pachipinga apo paselina apo pachinyokoto nechiti muri seisei pano pamuzanzi for sure vasimbegi kurarama tichingodaro tichidaro muri seisei kuedzana na bikono kudezi hili muzite muri sei mp yambokanyi muri seisei tiripano unonzi shuga chinyokoto
Pastudio 7 makadi nevashamarari vedu ndekumhoresai mose nemufaro vashamarari vese veStudio 7 ndichiti makadini ndinokushuvirai kuti mwari dai akuwedzerai makore okurarama panyika murambe muchitipa nhau. Ndoda kumhorosa vatumasta prenyika mapfumo ndichiti makadini vamapfumo. Ndobva ipapo ndakananga kubet bridge. Ndoda kumhoresa mwana wangu forward gundugwa na talent care wireless mulokoti. Ndigomhoresa vazukuru vangu takudzwa Goodwill Gundugwa, narumbidza Gundugwa, narutendo Amanda Gundugwa. Ndoba ipapo ndakananga kumberengwa, ndinoda kumhorosa mhuri yese kwa Jeremia, ndichiti makadini mhuri yose kwa Mabhena. Ndinokushuvirai Christmas negore dzva zvakanaka. Happy happy.
Ndoti makadii vashandi vestudio 7 nemateriro acho. Ndinoitawo Felix Samson ndiri kutitungwiza. Ndoda kukwazisawo vabereki vangu vari kumakonde kuna Sungu, ndichiti makadii ikoko vari sei vamwe vese. Ndozokwazisawo matichazi akandidzidzisa paKenzamba Secondary School nekasonde nevamwe vose vanondiziva. Ndichiti kune vose vari kufamba nzendo dzavo ngavafambe zvakanaka. Musamhanye, fambai low low, musadhraivhe makadhakwa. Ndinotenda.
Izo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Muchikamu chino chinotarisa zviri kuitika muAmerica. Mutungamiri weAmerica vaDonald Trump vari kushorwa zvikuru kuti vakaenda kuKissimmee kumuzinda wavo mudunhu reFlorida vachisiya zvinhu zvakaita manyama amire nerongo uye vanhu vasina kupiwa mari dzekuvabatsira panguva ino yekurwisana necoronavirus. Vasati vabuda muWashington DC, vaTrump vakabudisazve mazita mazhinji evanhu vavakapa ruregerero rwemhosva dzavakapara. Vazhinji vavo madzisahwira avaTrump, hama dzemhuri yavo pamwe chete neavo vakaramba kupa umbowo apo vaTrump vakange vachiferefetwa neparamende. Nyanzvi mune zvematongero enyika muzvinafundo Elliot Masocha vanoti vaTrump havasisina basa nebasa ravo, sezvo chavari kuramba vachifunga inzira yekuti varambe vari mutungamiri weAmerica kunyange hazvo vakakundwa musarudzo. Muzvinafundo Masocha vanoti vaBiden vari kuumba dare remakurukota avo zvishoma zvishoma.
Tiri kuona kuti zviri kufamba zvakanaka chaizvo. VaBiden vari kupuwa nguva yavo norutsigiro rwokufana kugadzirira kutora masimba musi wa 20 January, vachiumba hurumende yavo vaBiden, zvino zvichiratidza kuti America ina vanhu vakaita sei. Tinoona kuti vaBiden vari kutora vanhu vamarudzi akasiyana siyana, manative American vaya vakaonekwa vari muno muAmerica, vatemavo vakauyavo muno vachiuyavo nenyaya dzeuslavaries, varungu gochani vachiumba hurumende yavo zvisati zvamboitwa munhoroondo dzamatongerwo enyika yeAmerica, kuratidza vanhu vomuAmerica, kuratidza vanhu vapasi rose kuti pakuumba hurumende ipi neipi hapafaniri kuva nekusarudza ganda romunhu kana kusarudza kuti munhu wakabvepi.
Mataura pamusoro pemakurukota ari kudomwa navaBiden vanobva kumarudzi akasiyana siyana. Kusiyana siyana kwemarudzi mudare ramakurukota kunobatsira chinyi kana vava kutonga?
Zvino zvinobatsira chaizvo sa nokuti rumwe norumwe rudzi rwavanhu rune rwine nyanzvi yarwo, nyanzvi dzarwo dzine ruzivo rwakasiyana nevamwe varenge vari kuna marudzi yatinoti diversity. Iyeye
chii chiri kuitika navaTrump mazuva ano?
VaTrump vanenge munhu wachoita sokuramwa basa rake rokutonga, nokuti ndo vachiri kutonga kusvika musi wa20 July. Asi tinoona kuti havasi kumbovonekwa vachipetsera vanhu panyaya iripo mazuva ano ecoronavirus, pamwe nokubayiwa vaccine, mushonga wecoronavirus havapo. Tinotoona kuti ike zvino izvi vanotonzi vabuda muwhite house muya vaenda kumba yavo iri kuflorida uko kumafura mhepo, vachisiya basa riripo ravanofanira kunge vachiona kuti riri kuitwa, basa rokuti vanhu vomuAmerica vapuwe mari stimulus package kujia waka fawarisia waka indiasi basa ripo izo zizi nukuru zira wanu gawaba iwe nukuru zira wanu kutingawase kima maski wafisengeteze kukorona virus wafisia warangu wabayu wabato india kuflorida
tivikuona siku chipane mutauro waka budisa zimamwe mazita evalu bashinji wabanoti wa regererwa mosa tawaka para chii chirikuitika pa professor Masochika
Sirikuiti kapa diyo chinonzi chisivano chia chisavano wavaka wachisingi wachisanda na avu na vamo wawano ziva wakapara mosa saka wapangua zino president wanangu warugu chandji sama simbabu ukure girela vani iwa avu wakaita mosa iwa avu zino wazunu zisina kunaka kutizitwe kutunure girela vani wawano ziva wani mosa ziripachena saka zino vasa zo chaso kuna nisa vanu mkukaru kwa wukuti ah saka alawa na wuru zuru waba achisa shandina avosa chose sekari wani iwa waba ningwari gereru kwa vanu ugona kutopara zetu kwe mosa saka fana naka na kutokura kudarika mosa za waka wapara izoto mbili kune indoku nukuti zuru saka impati ezo kutimunu wabati wani mosa akavoni kwa wani mosa yeti hiripo uwe nzi president nukuti unamasimbo ukuri gereru wani uwari gereru wabu ya isi gereru wabamu wosi vasiri wukwake chidi wani nga wanungu ya yuku zembe nana nukuri gira wuku wabuchete asivu pata wabu mosa za wanu ziwaka para batilambu chidenge sadi abakwana siku sosini gira wabu pachavu
abo wangi wari mzina fundo Elliot Masocha wari parunare ku Ohio ne Studio 7 Nasi kisimisi ino tine muimbi wenziyo dzechitendero munyaradzi munoda wafa uyo akabura kamwe kambo kake kanonzi Chasing My Dreams kaakaimba nemuimbi weZim Dancehall Gapsi Warrior anova mwana wemuimbi anemukurumbira zvikuru munyika Mechanic Manyeruke kuti tinzwe zvizhinji nezvekambo aka Blessing Zulu weStudio 7 abata munoda wafa
Everybody have a dream, yeah.
Okay.
Oh, yeah. 19 again. What do you? I am working so hard to fulfill my dreams.
Kambo kedu kataka budisa kari kutambirwa zvikuru kune vati vakanzwa vari kuratidza kukafarira zvikuru uye vari kufarira pfungwa yekuti takambo asikuti tatisiye music yavanoziva tichiita ndokubva tapindawo muyechimanje manje asi tisingarasi rupawo kwedu saka takabatana na Gaspi Warrior tikati aiwa mwana mai ngatiite chinhu chekuti chinofadza mati wose
Tani namba wanacho zero to Mari muna zazikisa Ropa fata izandino basa
taka package Christian music yedu ndobvataisa mubiti ririko mazwano ravano kwanisa kuta relate to
kambo aka kanorevei chaizvo
so mwi iri ku inspire vanhu kuti kana une zviroto zvaunazvo une shuviro dzaunadzo don't quickly give up usarase tariro kana zvisati zvazadzikisika ramba wakabatirira asi usangobatirira patariro chete batirira pana Mwari
everything that no so much yeah unya except every day so that you understand yeah munhu wese ane dream ufunge
sei ma muritsa kari kambo kamwe chete chete parizvino
takati tichange tirelease masingles kubva padamba refu redu rinonzi munyaradzi saka zvatiri kuita izvi tiri kungonombora masongs tichichachura tichiita kuti vatsigiri vanze this festive season zvataita ndezvekuti tadecida kutora nziyo mbiri kanonzi Chasing My Dreams aka kandakaita na Gaspi Warrior then musi weTuesday tiri kubudisa zvekamwe kanonzi Mukoko Wedenga muna February ndopatichange tichizobudisa damba refu rose rakakwana
Just tanzwa Gaspi Warrior pane vamwewo here vaimbi vamakaimba navo pa damba refrenyu ramuchaburai
vaimbi vatakaimba navo varipo asi zvata decide kuita we want it to be a surprise kuma fans edu saka sei papa andima vanhu patakangoibudisa vanhu vakashamisika kuti ah na Gaspi Warrior chinhu chatata kafimbika tisingadi kuti vanhu vazive zviri kuitika ngavangotarisira kuti damba refiri varipo vaimbi vatiri kushanda navo vanobva kumhando dzakasiyana siyana dzemimwe mimhanzi
tendai zvenyu vateereri tichipeta chirongwa chedu
ndinotenda ndinongoti kuvatsigiri vose vemimhanzi yedu nevatendi vose vari pano pasi panyika I would like to wish you a Merry Christmas and a prosperous 2021 may God bless you or may God continue to bless you
Chasing my dreams, hand in a chase,
Muimbi wenziyo dzechitendero munyaradzi munoda wafa ange ari parunare kumasvingo na Blessing Zulu West Studio 7. Zuva ranhasi izuva rinokosha zvikuru kuvatendi vechikristu. Ngatimbonzwai mashoko eChristmas anobva kuna mufundisi Kenneth Mutata.
Nhasi izuva rekisimusi. Tinoti makorokoto kuvanhu vose vari munyika asi zvikuru vana vekwedu vemuZimbabwe. Tinoziva kuti vazhinji vangati isu hatina chekupemberera kisimusi zvinhu zvinorema. Mitengo yezvinhu hatikwanisi mari dzatinadzo hadzitengi tinofunganya pamusoro penyaya yekuti tikadya mari yatinayo tichadini vana zvavanovhura zvikoro pamavhiki anotevera saka vanhu vazhinji vanogona kunge vane zvakawanda zvinovamanikidza kuti kisimusi yegore rino isareva chinhu vazhinji vanenge vachifunga kuti vapembere vakaungana vakamanikidzwa nenyaya yekuti kune COVID-19 saka vanenge vakachengetedza upenyu hwavo vari panzvimbo imwe chete vari pamagroups madiki vachiitira kuti vasapudzira mberi utachiona saka ikisimusi yakasiyana nemamwe makisimusi atinosiita asi zvakangodaro ikisimusi yatinofanira kuti tipemberere tose nokuti tinoziva kuti pakisimusi tinorangarira kuponewa kwomudzikunuri wedu Jesu Kristu anova ndiye ishe wedu zita rokuti Jesu rakapiwa pakuponewa rinoreva kuti muponesi kana kuti mudzikunuri saka zvakafanira kuti tipemberere nenyaya yekuti nhamo dzatakatarisana nadzo dzichapera mudzikunuri wedu achatibatsira misodzi iri pamaziso edu ichapukutiwa kunyunyuta kwatinako kugunununa kwatinako kuchapera tinotarira kwaari kuti atipe simba rekuti tichipinda mugoredzwa tichitarisira kupinda mugoredzwa pasure pekisimusi tinenge tine simba rokuti tirambe tichigwa namadambudziko atakatasana nawo iye achitipa simba tigodzikunugwa kubva paari saka zvakakosha kuti tipembere kunyangwe tine kumanikidzwa tipembere takatarira dzikunuro yedu ichauya ndo saka tichiramba tichiti kuvana vekuZimbabwe farirai muponesi wedu mazwi akataugwa navatumwa kuvafudzi kuti ngakuve nomufaro nokupembera nokusimudza zita guru kudenga uyezve norugare panyika ndo zvatinotaurawo kuvana vekuZimbabwe kuti glory be to the one in the most high simudzwai mwari ari kumusoro kudenga asi rugare guve panyika saka zvakafanira kuti nemashoko iwawo titi makorokoto ekisimusi madambudzo ariko asingatipembererei nomufaro nokuti uyu waponewa mudzikunuri wedu happy Christmas to you all.
sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi vanhu vafane chirwere checovid-19 muzimbabwe vave mazana matatu ane makumi matatu nevapfumbamwe 339 tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ivai nekisimisi yakanaka uye mungwarirevo covid-19 please ndapota ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.